This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 25, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndichiti ezvinoe zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvinhu zvinokacha mazva kana pasiro zvekuti munhu anogizapiya sei, anongonzi arova sei. Saka tiri kutaiwa hurumende nevanochengetedza mutemo vanofanira kutiudza kuti zvamarari ku. Tinofanira kuramba tichipa presha isusu vemuno munyika nevanoti hama dzedu dziri kunze.
Vatsvangirai vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vanorwira kodzero dzevanhu vaitaidza mara havasati vawanikwa kusvika pari zvino.
Malaria inonyanyoitika nguva iya yekunenge kuchinaya, ndomunokura mamosquito yaya. Mamosquito yaya ndo anoruma vanhu. Mamosquito mamweni anopa chirwere chemalaria.
Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwevanorwira kodzero dzevanhu uye vainge vari mutori wenhau vaitaidza mara avo vakapambwa musi wa9 kurume nevanofungidzirwa kuti vasori kumba kwavo kuGlenview. Asi hurumende inoti hainei nechekuita nezvekupambwa kwavadzamara. Tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Nyaya iri kutirwadza, ndosaka takaita resolution of council kana kuti tiri pamwe chete nemhuri yake. Pati kwenguva yakareba tinoona nyaya iri ichiitika zvekuti vanhu vanogadzisapiya vana Rashiwe Guzha kunana Edson Story the Notable One. Kuti munhu angonzi adisapiya munyika, zvinhu zvinokacha mazva kana pasiro zvekuti munhu anodisapiya sei, anongonzi arova sei. Saka tiri kutaiwa hurumende nevanochengetedza mutemo vanofanira kutiudza kuti zvamarari ku. Tinofanira kuramba tichipa presha isusu vemuno munyika nevanoti hama dzedu dziri kunze. Tinofanira kuramba takasimudzira mureza wekuti nyaya yavadzamara isafa.
Asi semaonero enyu imi, chii chinopa kuti vanhu vapambwe vamwe vachizoonekwa vafa munyika yakasununguka?
Matongerwo acho anoitwa yandoti governance culture. Vanoti inotonga zviudzviviriri zveumbindindoga ne sometimes vanotonga kuti tichi tiri kutonga hapana munhu anotikwese. Saka muchiona zvinhu zvakadai chizvoichi, hakuna nyika ino rusununguko inoti munhu anongodisapiya pasina kuti azikana kuti aenda ku, uye pasina kuti mapurisa nevamwe vachiredza mutemo vachitaura kuti tiri kuedza kutsvaga kuti munhu ari ku. Asi unongoona so iculture matongero acho ekuti vanhu havana hanya nekuti upenyu hwemunhu hwakamira sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Nasi nyika dzepasi rose kuburikidza nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization dziri kucherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day. Vanhu vakawanda vanonzi vari kufa muAfrica zvichienzaniswa nekune dzimwe nyika. Vana vari pasi pemakore mashanu ndivo vane uwandu hwevanhu vakanyanyisa vari kufa. Asi muAfrica munonzi mwana mumwe chete pavashanu ndiye ari kukwanisa kuwana mushonga. Vanhu vanopfuura zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 528,000 vakafa muAfrica nekuda kwechirwere chemalaria gore rapera. Mukuzaya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa kuti tinzwe kuti muZimbabwe vari kucherechedza zuva iri sei.
Muno muZimbabwe isusu takati gore rino kuti tiricherechedze iri hatishandi kuriitira muHarare kana kuti muBulawayo zvinomboitwa zvezvi. Takuda kuenda kumamisha. Saka tichawanza kupenderedza kwacho tichawanzira kuti tiitire kumamisha kumaprovinces nekumadistricts. Saka ndozvo takafunga kuti tiite gore rino. Zviri kutanga svondo rinouya tichiita maprovinces akasiyana siyana kuti tiyeuchidzane nyaya yekurwisa chirwere chemalaria.
Iro dambudziko remalaria iri mukati rakakura zvakadii muZimbabwe muDr. Pare?
MuZimbabwe tichine malaria chaizvo. Asi zvaanani pane makore apfuura aya. Makore apfuura taisvika kuma100,000 evanhu. Between 86,000 and 100,000 evanhu. Vaitambudzika vachishaya nendaa yemalaria. Gore rino iri tadzikira chaizvo chaizvo. Kungosvika ku182 vanhu. Not 1,000 but 182 vanhu vashaya nemalaria rwendo runoro. Saka zvinotirakidza kuti tiri kuenda pamberi kurwisa chirwere chemalaria.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Parirenyatwa, munhu angaziva sei kuti aane chirwere chemalaria uye ndezvipi zvamunokurudzira imi sachiremba?
Malaria inonyanyoitika nguva yekunenge kuchinaya, mvura yakagwamba-gwamba. Ndomunokura mamosquito aya ndoanoruma vanhu. Mamosquito mamweni anopa chirwere chemalaria. Kuti uzoti une malaria, unotanga iwewe kungoona wakungopisa miri uchitonhorwa, uchibvunda, uchinzwa musoro, uchitemwa uchida usingadi kudya. Wongoona musoro wakutema pamwe womborutsa, pamwe woita manyoka, wongorukutika miri. Temperature yako kana kuti miri wako uchipisa chaizvo. Wobva wazova kuti wozonzwa majoins aya kurungutuka kuita kungoshaya simba. Wozova kuti pamwe apa ndabatwa nemalaria.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari paRunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana Amai Ekenia Chifamba. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Ekenia Chifamba.
Aiwa waita ko Marvelous.
Mungatitsananguriro kuti zvii zviri kuitwa nesangano renyu pari zvino mukuedza kuchengetedza kodzero dzemwanasikana.
Zvirongwa zvatinazvo pari zvino ndingati zvakati wandei, asi ndingade kutaura nenyaya yechirongwa chikuru chatinacho chatiri kukotsverwa neWorld Children's Prize Foundation inova iri kuSweden. Iri boka rakamirira kusimudzira kodzero dzevana, asi vachinyanya kutarisa matambudziko ari kusangana nevana vasikana. Izvi zvinosanganisira nyaya dzekumbunyikidzwa pabonde, nyaya dzekushayiwa kuti vatadze kuenda kunyange kuzvikoro nezvimwe zvakasiyana siyana zviri kuita kuti vana vasikana ava vadzoserwe kumashure. Ndingati ndoo chirongwa chikuru chatakatarisana nacho pari zvino. Tichiona kuti nyaya hombe iri kuramba ichinyanyonetsa vana vedu vasikana ava, inyaya yekuti nyaya dzekubatwa kwevana vedu vasikana zvibharo dziri kuramba dzichingowedzera, zvinova zviri kuvakanganisa kazhinji zhinji mukukura kwavo, kunyange mubudiriro yavo mungave mudzidzo kana munharaunda, nekuti vanhu vatadza kugashira kuti tisimudzire vana vasikana nenzira yatanga tichifungidzira kuti vanhu vangagashire naye nekukasika.
Semaonero enyu, zvii zviri kuita kuti uwandu hwevanasikana vari kubhinywa hurambe huchikwira munyika?
Sekuongorora netsvakiridzo dzatiri kuona Marvelous, tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda, nekuti isusu pachedu seshamwari yemwanasikana pazuva rega rega tinogashira nyaya dzinoita nhatu kana kudarika pazuva dzevana vanenge vakambunyikidzwa nekuburikidzwa nekubatwa kwezvibharo. Asi iye hombe yendono iri kuitika iri kuitira kuti vanhu vasagashire nekuona kuti vangabatsirana sei kugadzira nyaya iyi. Ndiri kuona kuti vanhu vatadza kubatana vemunharaunda, vagadzirire mitemo pamwe chetepo kuti tione kuti tingabatsirana sei, nekuti pachishona mwana anonzi ndewemunhu wese. Saka ndiri kuona chikonzero chiri kuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiwanda inyaya yekuti vanhu havasi kudaba kunge vachimbundira mwanasikana nekumupa rudo vangave vabereki. Nekuti ndinoona kuti vana amaika vari kutya kutaura kana vana vavo vasikana vabatwa zvibharo nenyaya yekuti vanenge vachifungidzira kuti kana ndataura vari baba vabata, saka tinozodyei, saka tinozoenda kupi. Seimwe nyaya yatakaita yekamwana kane makore matanhatu kanga kachibatwa chibharo nababa, amai vachitozviziva asi vaisataura, kwakutozotaurwa nevanhu vemunharaunda. Kuitawo zvakare nyaya yetsika nemagariro dzechishona dzimwe dzichiri kutedzwa, dzakadai sekugadzikwa nhaka kwevana vane makore kana kuti dzimweni dzenguva gumi nemairi, nyaya dzekutwa chigadza mapiwa dzakadaro, nevamwe vanotoripiswa nengozi chaiyo. Kuitawo zvakare vamwe vari kuita zvekutsvaga mishonga chaiyo yekuda kupfuma vari kubata vana ava zvibharo, vamwe vacho kushaya ruzivo chaiko kuti vana vari kubatwa zvibharo kwavariwo vana vacho vasikana, kunyange vanhu vemunharaunda, nekumwe kutongoshaya hanya nekuti mwana akasiyiwa aamherera asiyirwa baba munini kana tete, vanenge vakungoti amhene ikoko zvaitika ndizvozvo, havazogona kunge vachimumirira. Saka ndiri kuona kuti zvikonzero zvati wandei zviri kuita kuti vana kodzero dzavo idzi dzisange dzichiremekedzwa, ndosaka nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Zvakarewo kune chimwe chikamu, kunyange kune ivo vachengetedzi vemitemo ava, tiri kuona kuti nyaya dzekuti tikange taendesa nyaya yekumatare edzimhosva, vamwe vacho vanopiwa mitongo yakareruka, dzimwe nyaya dzacho hatitozivi kwadzinoenda nako, zvotoita kuti vanhu vari kunze ava varambe vachiita miitiro iyo nekuti vanenge vachiona kuti hapana zviri kuitika.
Zvamira zvakadaro, kana munhu achinge achiziva kuti pane mwana ari kubhinywa, angave musikana angave mukomana, vanofanira kutora matanho api?
Chinoda kuti chiitwe vanhu vakaziva kuti zvoni mwana ari kubhinywa. Kana paine mapurisa ari pedyo, vanofanira kumhanya kuti vanotaura, nekuti iko kumapurisa vane mutemo wavo nawo unochengetedza nyakumhan'ara uyu, nekuti dzimwenguva vanhu vanotya kuti ndaenda kunotaura zviri kuitika pamba paari padyo navo kana kuti munharaunda. Kana kumhanya zvakare mumapoka akasiyana-siyana anosanganisira isusu veshamwari yemwanasikana nevamwewo zvakare vari kuchengetedza kodzero dzevana, vanofanirawo zvakare kumhanya kunyange kuzvipatara zviri pedyo navo, nekuti vakanda timwe nyaya yekudzoreredza vana vedu kumashure, vana havasi kukwanisa kuwana mukana wekukurumbidza kumhanya kuenda kunoonekwa kuzvipatara vachipiwa nekuchengetedzwa kuti vasabate zvirwere zvepabonde.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Ekenia Chifamba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Waita hako Marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu kana kuti our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Aneme muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kumbotarisa nyaya dzekuroorana kana kuroodzana vanhu vasiri munyika imwe chete. Muhurukuro yedu tina Reverend Dr. Levi Kadenge, avo vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Reverend Dr. Kadenge.
Aiwa, mufaro wangu.
Dr. Kadenge, nhasi tiri kuda kuti timbotarisa matanho anotorwa panoroodzwa mwanasikana aroorwa nemurume asiri chitsvarwa cheZimbabwe. Dzimwe nguva anogona kunge ari chitsvarwa cheZimbabwe asi vasangana kunze kwenyika vamiri kwemakungwa kwavari uko. Murume haana hama dziri kuZimbabwe dzinokwanisa kunge dzichimumiririra. Zvii zvingatarisirwa kuitwa?
Mararamiro ataakuita mazuva ano taakungoraramawo nezviripo izvozvo. Hongu zvinotarisirwa ndezvekuti mukwasha auye mbune iye azoronga nevamwe vake veukama kuti vagozoya vagozoroora. Asi sezvo mataura kuti dzimwe nguva haana kana hama dzacho kuno, Saka zvotoita ipapa pakana vachitoda kuti vatoroorana zvinenge zvinogamuchirika votongoita zvevanogona kuita zvevasingagoni zvongoregerwa ava varoda kuroorerwa uyo aroda kuroora tingabva tati here hazvichaita nekuti mari inofanirwa kupuwa mumaoko kana nenzira dzedu dzokuisa mari mundiro kana zvatoramba vachida kuti paroorwe tongoshandisa tsika dziri pedzodzi inandoni zvakanyanya kuve zvisingaitiki nokuti ndo zvatovopo tikaramba kuti hazvipo tinenge tiri kutozvinyepera asi chinenge chakanaka ndechekuti kutsvagikana kunge masahwira
tinoziva kuti mutsika dzekuroorana dzatajaira kuzimbabwe mungava kana muchivanhu kana muchikristu chaimo mukuasha anonoonekera kwaari kuda kuroora musikana anonoonekerawo kwaari kuda kuroorwa zvichiri kuitika here izvi kana kuti zvingaitwa sei panenge patarisanwa nenyaya yekuti vari kunze kwenyika vanavo
ichokwadi kuti kune tsika dzamwataura dzekunoonekeradzo zviri kuitwa zvinongova hazvisi kuitwa futi vanhu vakungobimbudzira west kana zvatoita sezvimataura kuti havakwanise kana kuuya kunoko kana isi vari kuno kuuya ikoko kwakungoisawo ikoko panoitwa pachivhitivhiti pacho vanhu votongoonana ipapo zvotongoita handisi kumboti inini ndo zvakanaka asi nemararamiro atiri kuita zvinotenge nani kuti munhu atoona pikicha aone zvaangaone panoonekwa pacho pane kusaona kana kuramba kuti ini handingadi kuona zvakadaro saka taakurarama nguva imwe yekuti zvimwe zvinhu zviri kuitwa nyore nyore dzimwe nguva zvisingatibatsiri asi tikazoomesesawo zvimwe nguva futi hazvizotibatsirawo futi nekuti tinenge tati hatidi kumboona zvinhu zvakadaro saka tazviramba izvozvo zvimwe nguva tavharawo madhoo magonhi akatiwandei muupenyu hwevana vedu nehama dzedu saka apapa hapana mugonhi apa asi taakungoti ndo mararamiro ataakuita tisingazvipembedzi asi tikada kuti haiziyiwe zvimwe nguva tii tatoputsa ramangwana remhuri yanga yakuda kuvakwa izvi tikangozvitepfenyurawo zvimwe nguva tinenge tichitorerutsa nekupinza vana kana mhuri munana taisireva saka hapana chatingaite panguva inei maererano nehurukuro yatinayo panze pokushanda nezviripo zvacho ii ndio maonero angu iwa
totarisawo zvakaita semuno muamerica dr kadenge vamwe vanongotengerana maring votochata vari vegauko hapana zvokunzi kunobviswa pfuma zvingatambirikawo here izvozvo mutsika yedu yechivanhu kana kuti kuzimbabwe uku zvatajaira
mutsika yekwedu zvinoramba kutambirika mutsika yekwedu asi nyange munomu vanhu vari kungogara wani vari sababa namai zvimwe nguva pasina chakamboitwa ndopatozoti vari kuita mapoto zvino akatoitwa kuri ikoko kunoku tinenge tichishamiswa zvedu asi tongoti ndozvovanoitaka ikoko asi kunoku zvinogona kurambika asi nyange zvikarambika zviri kuitika asi hazvibvumirwe izvozvo asi zviri kuitika
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai dr kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu
aiwa ndatendawo mandipa mukana iwoyo tinoimba kuti tichadzidza tigodzidzisana
manga makateerera kuna Reverend Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu
tombotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League mangwana kunenge kuine mitambo yakadai Dongo FC ichatamba neHighlanders Chapungu ichitamba neHwange Capes United ichitamba neZPC Kariba kuchizoti Cholocho ichitamba neBuffaloes sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vanorwira kodzero dzevanhu vaitai dzamara avo vakapambwa mwedzi wapfuura havasati vawanikwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare nhasi pasi rose ranga richicherechedza zuva remalaria kana kuti World Malaria Day tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Kipstube.